Mangwana tishani nemusi mugovera tichange tiri kuchikanga kwamutare uko kwatichange tichibatsira vana vabiki vari pasi makore gumi 10 nevanhu vakuru vane makore makumi matanhatu zvichienda mberi 60 years.
Muchange muchivabatsira nenzira ipi?
Vanhu ava vachange vachikwanisa kuona vana chiremba zviri pachena pasina mari yavabvisa, uye vanenge vachifanira kunge vachitenga mushonga tichange tichivabatsira kutenga mushonga zvakare. Kupfurukidza nemari shoma dzatiri kuwana dziri kuitwa kanzati kanzati nevana vezimbabwe vakapfararira pasi rese, tiri kuona isu tichikwanisa kubatsira zvakanyanya kunyanyanyanya kune vanhu vakuru avo vatinoti mapensioners vari kutadza, vari kukundikana kutenga mishonga zvezvinonzi zvemachronic diseases zvakaita sana BP nana shuga. Tikatarisa mitengo iyi yemishonga iyeyo, munhu angangoda madhora gumi o madhora gumi nemashanu emaus dollars kuti akwanise kunge achitenga mapiritsi anokwana mwedzi wese. Saka vazhinji vari kuonekana nachiremba vari kutaridza ivo kuti nemidzenguva vari kutadza kunge achitenga mishonga iyi basi.
Munotarisira kuona vanhu vakawanda zvakadii kwamutare?
Tambobva maizvo kuti tishambadze zvakanyanya, saka tiri kutarisira kuti tingangosvika vanhu almost kuma700.
Mune kumwe kwamuri kutarisira kuzoenda here mabva kwamutare?
Zvichipfurukidzana nemari dzatichawana kubva kune mari dzatiri kupuhwa nevana vezimbabwe vakafarira nyika yese, tanga tichitarisira kuti tiba kuzoendawo kumaruru akaita sana Bhinga kana Chivi uko kwatakambovi kwatichambonzwa kuti vanhu vari kukundikana zvakare kunge vachiwana mapiritsi akaita sana BP nana diabetes.
Mune mamwe masangano amuri kushandawo nawo here paurongwa hwenyu hwemangwana uhu?
Takaita rombo rakanaka kuti pane chipatara chiri kwamutare chiri kuchikanga chinonzi combined health care services, chakati icho chinokwanisa kutipa pekusevenzera kuburikidza ivhe nevashandi vavo kuti vakwanise kutibatsira kuti vanhu vakwanise kuonekwa nana chiremba munzvimbo yakanaka uye zviri pamutemo.
Hurumende iri kukubatsiraiwo here mukuita basa renyu iri?
Pari zvino tinongowanawo vanenge vachitiwo hazvamuri kuita zvakanaka, but kuti tizita titapuhwa anything chekushandisa pakuita basa iri hatina chatatitawana.